Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikumi 20, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari kunzi vatoendesa mapepa avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, dare reparamende nemakanzura vari kutariserwa kuendesa mapepa avo kumatare enomination court ari kugara mumatunhu ose enyika. Asi vamwe vanonzi vatoendesa mapepa avo nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Slaigwana pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi.
Magadziriro esarudzo apa chinhano chiri pamusoro chaizvo chaizvo. Zvachivara nhasi musi wa 20 June tatogadzirira kuti mangwana musi wa 21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varoda kukwikwidza kuita macounsellors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwikwidza pachigaro chapresident. Macourts ava achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni echivhara na 4 o'clock.
Asi mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoisa mapepa avo ekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vasilaigwana vati havakwanisi kutaura kuti vaviri ava vaisa magwaro avo here, vachiti izvi zviri kuitwa kumatare enomination court. Vati zeki inokwanisa chete kutaura izvi kana nomination court ichinge yaongorora magwaro avo pamwe nekuona kuti vanokodzera here kukwikwidza musarudzo. Vati vese vanoda kupinda musarudzo vanofanira kuona kuti vakanyoresa kuvhota mumatunhu avanovhotera. Vatiwo munhu wese anenge avi munomination court na 4 p.m. achabatsirwa.
Kana ukavasvika 4 asati achaya ukaisa mapepa zako kana kune zvinoda kugadziriswa unogadziriswa even 4 dzachaya. Asi kana wagara usina kusvika kunomination court ukasvika 4 dzachaya unenge usina kodzero yokuti uise mapepa zako.
Vasilaigwana vatiwo vese vanenge vabudirira mangwana panzvimbo zana nenhatu dzekutambira magwaro evanoda kukwikwidza vachapiwa gwaro revavhoti pachena. Vatiwo zek yakatozivisa mapato ezvematongerwo enyika pamwe navose vanoda kupinda musarudzo kana kudziongorora nezveurongwa huripo kutanga mangwana.
Zvese izvozvo takanga tichingoshambadza tichishandisa maradio, matv, mapress statements nezvimwe zvakadaro nemavoter educators edu ari mufield akachifamba achikurudzira tichitaura izvozvo vari kufield vachifamba vachidzidzisa vanhu kuti chii chiri kudiwa kuti uzokwanisa kuti uzokwikwidza.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti naivo vagadzirirawo kuongorora urongwa hweZEC kutanga mangwana.
Tamirira isu kuti tiwane kuti nomination code kwazi kusita kumatimana enyika dzichasita nguvai dzichasita nenguva here, uyezve avo vari kuda kuti vakande mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo dziri kutevera idzi vaona mukana here wakakwana wekukanda mapepa iwavo, uyezve kugadzisa mapepa avo kana pane panenge pakakanga. Saka we are ready kuti tiboore chirongwa chiri kutanga mangwana.
Vasilai Gwana vati pane vanhu mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezvuru vakanyura sakuvhota, uye vanhu ava vachavhotera panzvimbo zviri 10 nezviviri munyika yese. Vazivisawo kuti zvichitevera Constitutional Amendment No. 2 pasarudzo idzi pachavhoterwawo vechidiki 10 pamwe nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzuru ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Asi iyo Zimbabwe iri kuchengetawo vamwe vapoteri kutongogara refugee camp kuChipinge. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvange zvavawo nemakore zvichigara kuDukwi refugee camp, kunyange hazvo zvimwe zvakadzoka kumusha asi kuchiine zvimwe zvishoma zvasara. Kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri nezvaswera zvichiitika nhasi, mutoro wedu wenhau Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati nyika dzepasi rino dzasvika panguva yekufanira kuona chedza pakukura kwedambudziko iri. Vati munyika dzakawanda hamuna kugadzikana zvasiya vanhu vakawanda vapinda muupoteri. VaGuterres vari muTurkey nhasi kucherechedza zuva iri. Zvichakadaro, Botswana inoti yaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni 10 emapula sezvo nyika iyi iri kuronga kuita zvirongwa zvekurima paDukwi refugee camp apo panochengeterwa vapoteri kuitira kusimudzira magariro avo. Izvi zvabuda nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day iro raitirwa pamuzinda weDukwi refugee camp uyo uri chinhambwe chemakiromita 130 kumadokero eguta reFrancistown muBotswana. Gurukota rezvemitemo muBotswana vaMuchana Shamukuni vati chinotarisirwa nevanhu ikodzero yekugara zvakanaka.
The ministry will soon publish and invite contractors for projects which
bazi rangu riri kutarisirwa kutsvaga vanhu vachapiwa tende yemari inosvika mamiriyoni 10 emapula yekuti vagadzire kuyerera kwemvura ichienda kuminda kuitira kuti vanhu vatange kurima zvirimwa zvakafanana nemadomasi, miriwo nezvimwewo vachidiridzira kuitira kuti vapoteri vazvitsvagire mari vachitengesera vanhu.
Vaenderera mberi vachiti tarisiro kuti urongwa uhwu huchashandura magariro evapoteri pamuzinda uyu sezvo vanenge vave kukwanisa kurima zvirimwa votengesera vanhu vari munharaunda.
Nevimbo yekuti zvirongwa zvekurima zvikaitwa nemazvo pano paDukwi, upenyu hwevapoteri huchashanduka zvachose, pachizina anoti ari kukuya nyemba nemusana pano.
Mukuru musangano rinorora kodzero dzevapoteri kumaodza nyemba kuAfrica reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR South Africa Mount Country Office vaIgor Theobald vati vachashanda nehurumende kuona kuti vapoteri ava vachengetedzeka.
Urongwa hutsva weUN huri kuitwa nechinangwa chekuti kuve nemuonera pamwe chuma chemuzukuru pakati pemasangano nedzihurumende mukuchengeta vapoteri.
Urongwa uhwu hwafadza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe 16 zvakasara muupoteri pakamba iyi mushure mekudzokera kumusha kwevamwe vavo. Amai Patience takaona avo vanoti vakatiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 vati urongwa uhwu hunogona kupedza nzara yanga yapfunya chisero pamuzinda uyu.
Tinomagamuchira zvikuru nemaoko maviri nekuti achatibatsira pakutsvaga nzira dzekurarama sezvo tisina mabasa emaoko atiri kugona kuita, but kana paunzwa maprojects mukati menzvimbo yatinogara zvinoreva kuti tinenge takuwana chekuita kuti tigone kurarama isu nemhuri dzedu.
Vatinzara ndio yanga yoda kudzinga vanhu pakamba iyi sezvo sangano reUNHC araranga roderedza uwandu hwechikafu chinopiwa poteri nokuda kwokushaya mari.
Saka naizvozvo hama dzangu dziri pano nyangwe dzekumusha kwangu nedzinobvawo kune dzimwe nyika ndinoti ngavabate maprojects ane maoko maviri timashandise tishandise mukana iwoyu watapiwa negovernment yeBotswana tigone kuchinja mararamiro edu muno muduku refugee camp.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muhupoteri padhuku vasakile Manama vanoti vamirira urongwa uhu hweBotswana nemaziso matsvuku nokuti kumusha kuchiri kwakaberekera ingwe.
Vazhinji vapa paZimbabwe hazvina kudza hanzi makadzokera, vakadzokera vachida zvava zvitori zvenhare zvokudzodzera vasingadi nokuti hapana patakamboitwa zvakaitwa mumanationality zvokuti hanzi kunoendwa kunoenzwa hanzi kosi kamukere zvokuti munoenda unoona what's on the ground munoona kuti vaya vanga vakabva vaine masituations ekuti hanzi maybe handine mamaneighbors angu kana akasekuru vanga vachirwa kuti ndinosupporta this.
Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana nemamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Zimbabwe yainge ine vapoteri churu chimwe chete nemazana masere vainge vachigara padhukwi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti muzinda weZimbabwe kuSudan wakapwanywa nevakapandukira hurumende yenyika iyi mukabiwa zvinhu. Mauto ari kutungamirira hurumende yeSudan ari kurwisana zvakasimba neakapandukira echikwata chinonzi Rapid Support Forces. Uye kurwisana uku kunonzi kwasiya vakawanda vafa vamwewo vasina pekugara. United Nations inoti iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti $3 billion kubatsira Sudan sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri vari kuda rubatsiro. Vanhu vanodarika churu nezana rimwe chete kana kuti 1100 vafa muhondo iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo tikatanga nekuvabvunza nezvekupwanywa kwemuzinda weZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vaZulu nemubvunzo wenyu. Hurumende yeZimbabwe pari zvino iri kufishikana zvikuru nechiitiko ichi chekuti midziyo yedu nemidziyo yevavo vanhu vanga vakatimirira kuSudani iyi yakaparadzwa.
Chii chaizvo chakaitika vaMugejo sekunzwa kwamuri kuita?
Kune vanhu sekuziva kwatiri kuita kune hondo iri kunzwa mberi kuSudan. Vanhu vava kutora mukana uyoyo wehondo kupamba kuba zvisi zvavo. Vanhu vachitora mukana uyoyo kuti isu seZimbabwe tatakabudisa zvizvarwa zvedu kubva kuSudan kuti zvinge zvichidzoka kuno kumusha kuti zvisawanikwa zvichikuwadzwa muhondo iri kuitika iyeyi. Saka vanhu vava kutora mukana uyoyu kuti varidzi vezvinhu havapo vava kutora mukana kuti vabe zvinhu zvisiri zvavo vachipamba zvinhu zvisiri zvavo.
IZimbabwe chete here yasangana nedambudziko iri muSudan?
Harisi dambudziko ratasangana naro seZimbabwe chete, nyika dzakawanda dzasangana nedambudziko ireri kuti kuSudani vamwe vari kutora mukana vachipamba zvinhu zveZimbabwe nedzimwe nyika kuringe vamwe vachitora zvinhu zvekutesta zvavo vachitora mukana wehondo iri kuendera mberi. Ndo dambudziko ratasangana naro kuSudan.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika, vana vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vari kuwanikwa nguva zhinji vari munzvimbo dzakaita semabhawa kana mashabhini vachitenga zvinhu zvakasiyana-siyana zvinova zvisingatenderwi nemitemo yenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kana vasiri kutengesa zvinhu zvakafanana nemazai, fodya, nzungu, zviwitsi nezvimwe, dzimwe nguva vanenge vatumwa nevabereki vavo kunotenga hwawa, kana kuti vanenge vachitori nevabereki vavo, vanenge vachitengesawo. Mumwe mudzimai anotengesa mubhawa, asi asina kuda kuti zita rake ridomwe, audza Studio 7 kuti vanhu vanotengesa mumabhawa, havarambidzi vana kupinda mumabhawa nekuti vanenge vachida mari.
Isusu tingoriwo vashandisu. Saka zvekuti auya kuzotenga mwana kana kuti ndibaba kana kuti ndimai kwatiri hatitombositarisi. Nekuti chatinenge tichida kubata target nekuti dzimwe nguva tinoshanda netarget. Murungu anenge achitongodawo mari yake. Saka pakatumwa vana 10 tikavarambidza upindo kuti vatenge. Tinenge tatodzikisa masales.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, mufundisi Taylor Nyanete, varoti mhosva iri kuvabereki vanosiya vana vachienda kunzvimbo idzi.
Inyaya inoratidza kuti vabereki havasi kutora danho rakakosha pakurera vana vavo nekuvayeuchidza kuti vanokura zvakanaka sei. Zvinotokanganisa vana kukura kwavo nekuti vanoona sekuti doro chinhu chakanaka zvisiri izvo zvinotenderwa.
Asi mumwe mubereki anomwa hwawa vatawanda mudzingwa vanoti vabereki havana mhosva asi mamiriro eupfumi hwenyika ndiyo honzeri.
Ndinoona sekuti izvi zvokonzereswa nenhamo uye zvinoshaikwa kwamabasa. Izvi zvinokonzeresa kuti vabereki vevana ivavo vatiri kungoona vachingotendera tenderera kumabhawa apa kuti vange vachiuya nevana vavo kumabhawa kuno vachizotengesa zvavanenge vachitengesa vachiwana mari kune isu isu zvidhakwa tinenge tichimira kumabhawa akaita sepano pandiri panapa.
Gweta rechidiki muzvare Kundiso Rusike vanoti kuwanika kwevana munzvimbo dzakafanana nemabhawa kuchikora kodzero dzavo.
Chese chinokuvadza o chinokanganisa vana pamutemo tinenge tichiti imhosva. Saka isusu tinofanira kuti kana taona pane ari kutyora mutemo ari kuisa mwana panzvimbo yekuti anokwanisa kuwirwa nenjodzi, zvakatikoshera kuti isusu tinomhan'ara kumapurisa, mapurisa akwanise kuchengetedza vana vedu.
Mutemo unoona nezvekutengeswa kwedoro weLiquor Act hautenderi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vapinde munzvimbo dzinenge dzichitengeswa zvinodhaka. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti imhosva inosungisa kutendera vana kuti vapinde mumabhawa.
Mutemo wenyika wakajeka. Vanooperator mabottle store kana kuti mabars havabvumidzwi kutengesera vana vari pasi pemakore 18 hwawa. Kana kurega vana ivavo vachipinda vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Kana pane vanhu vari kuona nzvimbo iri kuitika izvozvo, ngavamhan'are kumapurisa kuita kuti mutemo uite basa ravo. Vanosungwa nokuti vanenge vachitora mutemo.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanoti panoda mubatira pamwe kuti dambudziko ratarisana nenyika iri ripere zvachose.
Dai tatagona senyika kuita strengthen our social security system, mhuri dzinotambura dzigone kubatsirikana, machildhood families agone kubatsirikana, wese vana vapinde muzvikoro zvinobatsira, then toitawo kuti mapurisa agone kuinforce mutemo kuti wese vanoitora vana vachienda navo kumabhawa vasaregedze vachiita zvinhu zvakadaro nekuti kuchikora kodzero dzevana.
Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti zvichanetsa kuti dambudziko iri ripere kana zvinhu zvikaramba zvakaoma munyika, sezvo vana ava vari kutobatsirawo kuriritira mhuri dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. M mukurantidza kukosha kwenyika yeIndia kuAmerica, muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House uri kugadzirira zvakasimba kushanya kwemutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi nemusi wechina. VaNarendra Modi vachaitirwa mabiko makuru zvinova zvakapedzirwa kuitirwa mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol. VaModi vachataurawo mudare reAmerica reParamende reCongress. India ndiyo nyika yekumabuda zuva yakwanisa kubuda pachena ichinetsana zvakasimba neChina panyaya yemuganhu, uye America iyo inoona India senyika yakakosha mudunhu iri iri kuitengesera zvombo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rinoona nezvevana muUnited Nations reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana muKenya vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Kenya handiyo chete nyika ine dambudziko renzara mudunhu iri, sezvo mamiriyoni makumi matatu akatarisana nenzara mudunhu rekumabuda zuva kweAfrica iri. Kunyangwe hazvo bazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vari kutora matanho avanoti akanangana nekudzikamisa uremu hwedhora remunyika, zvinozoitawo kuti mitengo yezvinhu igadzikane. Zvirikuwanikwa kunze uku zvinonzi zviri kuratidza kuti dhora remunyika riri kutowedzera kutsvedza serazorwa zerere kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Svondo rino nesvondo rapera, boka reRBZ rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika reFinancial Intelligence Unit rakambomisa kushanda kwemabhuku ekumabhanga emakambani anonzi ane chekuita nekusimudzira musika mutema kana kuti wemukoto. Asi matanho aya ari kushanda here uye angabatsira here chivimbo chehurumende chekuti veruzhinji vatambire dhora remunyika? Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti havaone vana veZimbabwe vachikasika kuve nechivimbo nemari yemunyika mushure mekunge vakamboona tsekwende mumakore adarika.
Panyaya dzoufumi hweZimbabwe takatarisa isu uremu hweZimbabwe dhora, tinoona kuti Zimbabwe dhora riri kuramba richiruza uremu hwaro, richimheya kana takatarisa ne US dollar. Zvokuti vagari vemuZimbabwe handivoni vachizombova nechivimbo neZimbabwe dhora. Tichitarisa isu pane zvakaitika nechekare paraimboshandiswa muZimbabwe, munhu womuka mangwana wonzi mari yako haichakwani zvayaikwana nezuro.
Muzvinafundo wemasocha vanodzoka vachiti zvirongwa zvose zviri kuitwa nehurumende havaone zvichikwanisa kuti vatengi vave nechivimbo nedhora remunyika.
Nokuti zvirongwa izvi sokugara ndichitaura kwandinoita hazvisi kushambadzwa zvakakwana kuruzhinji rweZimbabwe, zvekare hazvisi kushandisirwa mutauro unonzwisisa vamwe wemari kuti zvinorevei zvirongwa izvi, zvichiitirwei zvirongwa izvi, zvichizobudisei zvirongwa izvi, zvekare zvakambobudisa chinyi zvirongwa izvi pakuvandudza ufumi hweZimbabwe. Zvose izvozvo zviri murima.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare Chennai mutambasere vanoti vari kuita zvematongerwo enyika vanogona kunge vasiri kunzwisisa kana kuti vari kusarudza kusacherechedza mafambiro anoita upfumi hwenyika.
Value yemari, kutenga kwemari kunokonzereswa nekuti vanhu vari kuda kutenga zvinhu zvinoda kubhadharwa nemari iyoyo here? Pare zvino muZimbabwe kazhinji kacho vanhu vari kunotenga zvinhu kune dzimwe nyika, angava ari mabasic goods ezvinhu zvinotengwa mumba, mafuta nezvimwe zvakadaro, kana kuti zvinhu zvinodiwa nenyika zvakaita semagrains kana iri wheat kana ari mafertilizer anoshandiswa kurima nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa maproduction line. Naizvozvo voruzhinji muZimbabwe vanenge vachitotsvaka maUS dollars nekuti zvinhu zvavari kuda kutenga zvinoda kuti zvitengwe nechi nemaUS dollar. Zvikangoramba zvakadaro, mari yedu yemuZimbabwe iyi yavari kutipa vachiprinta vachizadza nyika yese icharamba ichingodzika mutengo wayo, nekuti vanhu havasi kuida, haisiriyo iri kushandiswa panguva inoyi kuti vanhu vatenge zvavanenge vachida kunge vachitenga.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vanotengesa zviri pamutemo ndivo bedzi vasara vari kupa vatengi mukana wekushandisa dhora remunyika, sezvo vamwe vose vave kungotengesa nedhora rekuAmerica.
Saka zvinozoremera wechitoro kana akachinja mari yacho kuti aendese kuZim dollar, mutengo wacho auendese kuZim dollar, achisara aine chaakabata.
Saka pangaitwa sei kuti zvinhu zvigadzikane kudzokera pazvaive kumakare kare? Muzvare Mutamba Sere vanoti
kuti nyika yedu isvikewo pakanaka, kuti nyika yedu ichitangawo kugadzira zvinhu, tichitangawo kusvika pekuti vanhu vari kuda kuincrease demand yezvitengwa zvemuZimbabwe, ngatimbofanoshandisai maUS dollars munhu wese.
Kunze kwekunge hurumende yateerera kurudziro yagara ichiitwa nenyanzvi mune zveupfumi yekuti igare pasi nemapoka ose ane chekuita neupfumi hwenyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichienda kumawere. Nhasi pamusika wereserve bank of Zimbabwe wemari yekunze, dhora rekuAmerica rinonzi ranga richitengwa nemadhora emunyika anoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematanhatu, kana kuti 1:6926. Kuchitiwo pamusika mutema dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora emunyika zviuru gumi, kana kuti 1:10,000. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Munau zemitambo, mumakwikwi eInternational Cricket World Cup Qualifier atambirwa muHarare nhasi, Zimbabwe yakunda Netherlands nemawickets matanhatu kana kuti 6 wickets, zvichireva kuti icharamba iri pamusoro pegungano kana kuti Group A. Mune mumwe mutambo, Nepal yakundawo America nemawickets matanhatu muGroup A zvakare. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro nevechidiki, tichitaura nyaya yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, pachitariswawo kuti vechidiki vari kukwikwidza here uye vari kukurudzira nawo here kuti vaende kunovhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court, kunyange hazvo paine mashoko ekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoendesa magwaro avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murari zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 20 inhlangula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bePhalamende kuthi ke esikodweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
I-commission ekhondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC. Ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma inyinto. Ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami. Ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Tadlas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo MLA, i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day, lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uHloyile Silayigwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Silayigwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Meli bePhalamende kuthi ke esikodweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nxa sikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abaza bakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bePhalamende, National Assembly, kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kuma province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama documents nalawo ama candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama candidates laba bala maphepha ayeneleyo yini kukhangelwa ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters roll, sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Omoyo ebandla le-ZANU PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulula ilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU PF. Izeki ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba uvote ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalunga edayela ephalamende laweSenate, abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye namakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edayela High Court eHarare. Ukuthi abafuna ukuba ngamalunga edayela ephalamende baza kusa amaphepha edayela likamantshi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asichiyanele MTC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MTC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Italy Nomination Court lizahlala endaweni ezishiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Gala, ukansila kaward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2, umnumzana Limukani Ncono kaward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4, lomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7. EGwanda North, unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-CCC ngangena ku-CCC. So sengiyingxenye ye-CCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-CCC.
Ukansila kawathu unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-CCC, sahamba ngayi-CCC even imihlanu yemigwazo idade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Mdala ukansila kaward 1, omunye wabathiye ibandla le-MDC, uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza le-CCC njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzathi asexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale. But thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe, sasihlala sasithulela sisithi kumbe hayi into engalamsebenzi. Sesisizwa-ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Ncono ongukansila kwa-3 uthi bathethe leli nyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansela lawa yokuthiya i-MDC yamukelwe nginobhala jikelelo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadalabo yindebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazoncindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tsamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise ukuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiployo. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani uba bengangithumanga ezitolo. Xa uba besethume omunye umfowenu ezitolo, bibekezela la uza kuthuma kumbe uyethezi inkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idalele nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa kuze lamukele incwadi zalaba abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabileli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idalele nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lweziphepheli All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu owe-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyono womazwe omhlaba e-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka emizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini, 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngeleSyria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, leSouth Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhoqela eleTurkey, Colombia, Germany, Pakistan, leUganda. Kuleziphephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada, lamanye. Kips Dube we Studio 7 uxoxe loMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKezi ngabo 1970 bayahlala kwele Kenya. USibindi uthi uselamaphepha okuba yisizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Zalwa ngikholi okwesibindi, ma-ofisi yethu kusekhezi, imiselwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni. Yikho kokade esini lapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia, sazofika eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize, ngazohamba futhi ngevangeli ngibuye eZimbabwe, ngisiyahamba amazwe e-South Africa, eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamukwa khonapha. Abantu abamaningi bazaza khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020. Sanikwa kanye siyigroup yechurch njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli, yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana abayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right ngoba abantwana wonke sabazela sikhamba ngevangeli lika uJohane lesikhamba ngalo uyala sishema elasisho obaba emakhaya bazazofika kuleli lizwe bahamba amazonke bazobaphelela lapha lathi sezala abantu sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntana nami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha ekhempu kodwa uNkulunkulu beloku esigcinile bengasixotshi sayesa bazogcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthi yana sithwale nasingaevangeli kaJohane sihambela lo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Udubo ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze ungaze udubeka uthini ulale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla uqotshe kusaze uswele unikwe udinga mbithani tolo hayi uthi ora ihlala lokudla sibongodlule kudla kokukorovela kwaze kwakade sengikhuluma nje sengile plot yami sengingathile sengihlalele ekhena sengi-free intweni yonke.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi, ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sibindi?
Ye, uphila nzima kodwa-ke saqinisela njengokubana sasizele sithengise ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasukulule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Ye, yaphila njengeziphepheli kodwa-ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela gcine bakuyekela kulalapha bakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafi anjani ngembotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakusiyela amanga uNkulunkulu wamvikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubonge lo hulumende wakwele Kenya?
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sihlela dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini engiyayirenta ngakuhamba nje koyina singa oyasale ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathesi ngi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane esakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseNairobi khona ngale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithane umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilande. UBlinken usebethekeleleni eLondon okwesuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa ele Ukraine. Umongameli Joe Biden wele Melika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBZ Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lamhla idola elilodwa leMelika emkambo omnyama belithengwa yenkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola leMelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, the black market is our corner. So the problem yetu lapha as it is the issue of trust. A worst mistake engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week kuforma market by more than 100%. And konokana kuyathatha iconfidence from sebebona ukuthi iforma market inganiyilandela iblack market instead of the other way around. As address nini i-trust issue, then from there we can then deal with the proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology iNUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% ibuyi-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-informal sector. Ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuselakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana lamanye amazwe kwezomnotho. Siyanenzela ubuya ngabuye ehla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha i-16 ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubu nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakala nsuku zonke isikhathi empilweni. Abantwana laba abaleminyaka ephansi kwelishumi lasitshiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibanga kuhle wonke umuntu odinga imali, umama, ubaba, ugogo, uanti, lo mntwana layo usedinga isimali. Yikho sithola ukuthi umntwana layo sezithola esemabhawa, esesendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamelanga abe ibona, yena usezithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali layo usengothengisayo, kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lisifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezi bavu balalela bahle balomthetho, umthetho wangikhona babe ufunde ngekhaya, ngaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kutsho ukuthi ngekhaya kuyekethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sethengisa sonke umama mntwana gogo ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonke nini sami ukudinga imali ngoba into zijikile akusafanani lakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi kakumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho, labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Ngananzela iLiquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobi Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
So kumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma-communities lapho kube le stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini badala bebona umntwana wakozivane ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders njengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzabanzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTo Bias Mudzingwa.
Lengakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele-World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu sisonke, kodwa singekehlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-Commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations calls. Amakansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.